takafaila mapepa nezuro. So iko zvino takamirira kushedzwa kana jaja ari kuverenga manyaya acho achinga awirirana nezvati kutaura kuti nyaya iri agent. Registra vanhu vasangoti fonera anytime.
Asi pari zvino sangano iri hari bvumidzo kuita basa.
Hongu iko zvino izvi nemamirira zvakaita takangova advisor kuti haimbomira ichingoenda kucourt kuti tiwane order inovabvumidza kuti vaoperate.
Asi ivo tsamba yokushanda vanga vainayo here?
Vanhu ava vakaregister trust. Trust yavakaregista iyi haide permission yaminista oro yaani kuti vaoperate. Anyone can register a trust like me mukoma wande munokwanisa kunguuya muregister trust iri muzita renyu, maybe the family trust kana kuti business trust or whatever zvamunee muchida kuti muite netrust iyo. So hapana mutemo unoti ivo vainofanira kuregister na anyone pane zvavanoda kuita izvo. Over years vakaita a lot of interactions nemagovernment departments akawanda organization inotozikamwa ende inotoremekedzwa steric. Saka this particular action came as a complete shock kwavari kuti takungonzi tiri legal makore ese aya taioperata muchinyorera tsamba muchitokumbira sometimes kuti vabatsire pane mapublic events zvabvanepi.
Kumiswa basa kwavaitwa uku kuri kuaffecta vanhu vakawanda sei uye nenzira dzipi?
Vane membership vororadza mabeneficiaries angava kusvika kuma 5,000. Vaibatsira mune mafacilities akawanda anosanganisira fish farming nezvimwe zvinhu zvinongobatsira mumacommunities. Tichionawo necorrespondence dzavakatipa aitaridza kuti vaicommunicata nemaorganizations egovernment akafanana nana Zimbabwe Human Rights Commission, Ministry of Education. Ndiri kuona sekuti organization yanga yatsimuka zvakanaka iende ichiita mabasa anga achiappreciatewa nevanhu mucommunity including vanhu vari mugovernment. Zvokuti I'm sure pane vamwe vanhu vemugovernment havangabudi zvavo pachena, asi vanenge vachingoti ko izvi ndeipi zvaakuitika.